Because you know, teenagers really should be in that the same time. Kune ma geophysicists na ma geologists in the environment vari kuita analyze kuchumani mani especially kuti kwakamira sei, topography yacho yakamira sei, depth yevhu racho yakamira sei, kene kana kukaita rimwe dutu kana mapfashamu kuri likely kuti kunge kuchiita zvakaitika izvi ndokupi. So ivavo given preliminary report yavo yokuratidza kuti kwai vanofungidzira kuti pakashata ndokupi. Fortunately or unfortunately, kwese kwaakugere vanhu kungangu kukopa kumachongwe kuya kupikok nedzimwe nzvimbo kunoratidza preliminarily kuti haa ikoko hakuna kumira zvakanaka. Saka vephysical planning vari kuenda vachinoongororavo kuti tonoplana kupi kana vanhu vachizovakidzwa vanovakidzwa kupi, vaongororavo toda kuti map dzevephysical planning navava vanoongorora vane in-depth analysis yethe environment kana vazosangana ndo patichazobuda nokuti tingatamisa vanhu tikavaisa pokuti kana kuita pokuti.
Hurumende iri kutaurawo here nevanhu vari munharaunda idzi vangangotamiswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo?
Nhasi purezidendi vanga vachitaura namadzimambo kuti aiwa taangozomanya tikaenda kuchimanimani tisina kutaura namadzimambo. Vanhu nhasi vazowana mukana wokutaura namadzimambo kuti munofungei nenyaya yokuti kunzvimbo kwenyu kwava nengozi. Ivo vakati madzimambo vakatenderana nesu kuti no, kana kuchitamisiwa vanhu zvingatobetsera kuti vamwe vanogara pane pasingazoiti njodzi yakati wirai. Ndo zviri kuita mberi iko zvino. Chechina ndevekuti kana tazviwana tazoongorora manje toenda kunotaura navanhu kuti tachifunga kuti eno imi manogara papa pakanaka. Imwe inongotibetsera kuti rural planning yedu tikaibudisa zvakanaka kuchimanimani tinogona kunda tiona nzvimbo dzakawanda tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka, asi vachiramba vane livelihood yavo yekunorima kana vanonorima kunzvimbo dzavanga vagara vachirima.
Asika pane rimwe dambudziko apa honorable rekuti vamwe vanenge vakuti aiwa hatingasiye marinda ehama dzedu dzakashaya, panenge pachigadziriswa sei?
Marinda mamwe vakatoasiya nokuda kwamwari. Pakaitwa mafashamu mamwe marinda akaitwa washed away, mamwe akafusibva namazitombo amakaona ayaya. Saka izvi zvadogadzirika nekuda kwamwari. Ndofunga chidzidzo chakaitika muchimanimani chinongotaura chega. Saka hatisi kutaura kuti tipanishe vanhu, tiri kutaura kuti aiwa iyi ndiyo njodzi inowira vanhu kana tikaramba tigere nemagariro edu. Kana pakamborohwa seizoziya zvobvira kuti ivhu rakaita loosen up, matombo akadengenyeka. If another cyclone ikaitika zvinenge zvava wese. Izvo ndio chidzidzo chiripo.
Imwe nyayawo inosimbonetsa honorable inyaya yemuripo, vanhu vachizoti ko hurumende inokwanisa here kuzotipa mari dzekuti tsange kuvaka mimwe misha?
Aiwa haisi miripo, hurumende inenge ichida kubetsera vanhu, inenge ichida kubetsera mhuri. Haungazoti kana uchida kubetserwa kubviswa panjodzi woti ndinoda muripo, hausi muripo kuti ubatidze. Iwe ndiwe ungatoripa hurumende kuti aiwa hurumende uyai mundibatsirewo ndibve pandiri, hausi muripo.